vachisvitsa chikumbiro chikudare gwete ramai Valerio vaAlec Mchade hama vati hapana chinonwisa mvura chakapa kuti commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission irambe kutambira magwaro amai Valerio. VaMchade hama vati amai Valerio vakaisa mari yaidiwa yose kubhanga mukati menguva yakatarwa nemutemo, vakati zeka haifanira kuramba kugamuchira mapepa avo kuti vakwikwidze, vachiti amai Valerio vakange vasvitsa magwaro avo ese anodiwa nenguva. Vati kunonoka kuwana kwakaita zeki mari yakabhadharwa namai Valerio yakanga isiri mhosva yavo, asi mabhanga akatadza kuita basa ravo nemazvo. VaMchade hama vati kubhadhara mari yaidiwa kwaifanira kuitwa munguva yaitambirwa mapepa, izvo zvavati zvakaitwa namai Valerio. Asi gweta rezeki vatawanda kanengoni vati danho rakatorwa nezeki riri pamutemo, sezvo achiti mari yakabhadharwa namai Valerio yakazopinda nguva dzakatarwa pamutemo kuti dare raitambira magwaro ivachakwikwidza dzadarika. Vakanengoni vati mari yakabhadharwa namai Valerio yakapinda mubhanga rezeki papera zuva rimwe chete dare renomination court ratopedza kutambira magwaro evaida kukwikwidza. Zvichakadai, mutongi wedare riri kutonga nyaya dzine chekuita nesarudzo reelectoral court vaSamuel Deme vati vachatura mutongo wavo panyaya iyi muzuva ravasina kutara. Mutauri webato reUnited Zimbabwe Alliance vaElvis Dzvene vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Taenda kudare magweta edu apa humbowo wakadzama chaizvo. Zvinoratidza kuti zviro kwazvo takaripa mari yaidiwa kuti mutungamiriri wedu ange achipindawo pasarudzo.
VaDzvene vati vachamirira zvichaturwa nedare panyaya iyi kuti vaone kuti vachatora matanho api sezvo mazuva esarudzo aswedera.
Chatinongochemera nekuvimba ndechekuti zvichemo zvatakapa neminamato yedu zvichatambirwa zvakanaka, uyezve tichitenda kuti amai Elizabeth Valerio mutungamiriri webato reUZA achapinda pasarudzo dziri kuteera pamwedzi iwoyu.
Asi mwenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari zvakare mutungamiriri webato reDemocratic Party vaurayai Zembe vati nguva yapera kuti amai Valerio vapinde mundima vachitsvaga rutsigiro sezvo kwasara masvondo mashomanana kuti sarudzo dziitwe. Vamwe vevakakwanisa kuisa mapepa avo kuti vakwikwidze musarudzo wemutungamiriri wenyika vanosanganisira vaEmerson Mnangagwa veZANU-PF, vaNelson Chamisa vebato reCitizens Coalition for Change, muzvinafundo Lovemore Maduku vebato reNational Constitutional Assembly, vaDouglas Mwonzora vebato reMDCT, vaSevia Kasukwere avo vari kuda kukwikwidza vakazvimirira, nevamwewo vakasukwere vakarambirwa nedare reHigh Court kuti vakwikwidze vachinzi vave nenguva ndefu vari kunze kwenyika. Asi magweta avo ari kukwikwidza mutongo uyu mudare reSupreme Court. Mune imwewo nyaya yanga iri mudare nhasi, dare repamusoro rarasa chikumbiro chevaimbo vamutevedzeri wemutungamiriri webato reMDCT vaElias Mudzuri chekuti Congress yebato raiva yakapinza vaDouglas Mwonzora pachigaro yakaitwa zvisiri pamutemo. Mutauriri wavaMwonzora vaLloyd Damba vati vafara nemutongo uyu.
Saka iyo relief yangu achitsvaga ndeyekuti Congress idzokorodzwe, asi Justice Munangati Manonga vatonga nyaya iyi vaona kuti izvo judgment yeyo kesi yavo iri fundamentally flawed and defective.
Mubato reMDCT mune bata murefu bata mupfupi sezvo utungamiri webato iri huri kurwira masimba, vamwe vakaita savamudzuri nevamwe vachipomera vaMwonzora mhosva yekutadza kufambisa basa zvakanaka. Asi vaMwonzora vakabva vadzinga mubato nhengo idzi, idzowo dzakazivisa kuti dzakanga dzadzingawo ivo vaMwonzora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.